na 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 na.
Rich bro.
Ayo yo yo.
And the beat. And the beat. And the
beat. Ayo yo yo.
Set by set by. Don't know
how.
Kana wazwa nziyo ichirira. Zvino reva uchiri kurarama. Fuga ma kuna mwari wotenda. Zvino reva une mukana. Nguva yako inosvika. Usachive zvepa social media. Upenyu wande wako pretenda.
Oh,
zvichengete. Zvichengete mwana wamainda kumbira kana. Social media watuku ukavaona vatema. Pamwe pamepo vane mari ukavaona vana mari. Anongo vaira vaira zvenema. Dzimwe dzingori dzimbe dzinongo taura taura zvevamwe. Havafani kuona vamwe. Zvichengete mwana wamainda kumbira kana.
Basa zvaramba gegege vanokuseka hazvina mosva mwari anoziva ye 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 ye
zvichengete mwana wamainda kumbira kana vakawanda maporeta nawo.